Vana vangu ndinoda kuti mudzoke kumba kuAfrica.
Looking down on you now from Ethiopia land.